Vachiwenga vati nyika dzemusadhak dzinazvo zvose zvinodiwa kuti dzibudirire nokudaro hadzifanirwe kutarisira rubatsiro rwekunze kuti dzibudirire.
I think it is now high time that we should be proud of ourselves.
Nguva yasvika zvino yekuti tidade nezvatiri, timire tsika yekungotenga zvinhu kubva kune dzimwe nyika. Tinofanira kuita zvatinenge tataura zvinosimudzira upfumi hwedu, kwete kungogona kunyora zvishuwo zvinonwisa mvura zvatisingazozadzikisi. Ngatiwedzerei simba mukushandisa michina yechizvino-zvino kuitira kufambirana nepasi rese.
Vachitaurawo pamusangano mumwewo, mukuru anomirira bhanga reAfrican Development Bank muZimbabwe, Muzvare Moona muPotola, vati nyika dzemusadhak dzine mukana mukuru wekuti dzibudirire.
When we look at the transition to green energy global economy,
kana takatarisa remangwana apo nyika dzepasi rese dziri kukurudzirana kuchengetedza nharaunda kubudikidza nekushandisa mhando dzemoto dzakachena, dunhu reSADC rine mukana mukuru wekuwana mari zhinji sezvo riine zvicherwa zvinodiwa pakuita izvi. Pari zvino nyika dzedu dziri kuwana chouviri chinosvika zvikamu makumi mana kubva muzana, 40% chete, zvimwe makumi matanhatu kubva muzana, 60% zviri kuwanikwa nenyika dziri kunze kwedunhu redu.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, vatapiwa Karoro, vatiwo musangano uyu wakakoshera Zimbabwe zvakanyanya.
Musangano uyu waita kuti Zimbabwe nemabusinesses emZimbabwe ave ari in the spotlight. Musangano uyu uri kuunza mainvestors, mabuyers nemamwe critical stakeholders anoita kuti private sector yemuno muZimbabwe and the region at large ive yakasimba. Tichaona kuti mabusinesses edu emuno muZimbabwe achawana mukana ekutaurirana nekuengage vamwe vemuno nevamwe vekunze kuti vakwanise kuwana more business in the future.
Sachigaro wesangano rana muzvina bhizimusi reCEO Africa Roundtable vaOzwobina vati kuti Zimbabwe ikwikwidzewo mudunhu reSADC, vemabhizimusi vanoda kubatsirwa zvakanyanya nehurumende.
Zimbabwe tichitarisa munyika dzekuchamhembe kweAfrica, chiwanikwa igoridhe. Chatinongoda chete ndechekuti tigadzire mitemo nezvikwanisiro zvekuti izvo mabhizimisi wayo anokwanisa kunge achiitwa achirarama, achiita mari, achiita pundutso. Tiri kuda isusu semabhizimisi kuti vanhu vafambe munyika idzi zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vabhadhare nekutengeserana zvakasununguka. Tiri kuda kuti vanhu vange vari mumigwagwa nenjanji dzakanaka munyika dzese dzeSADC.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi hwenyika, zvekare vachidzidzisa pachikoro cheUniversity of Zimbabwe vaAlbert Makochekanwa, vati kusvika SADC yabatana nemazvo, nyika dzemudunhu iri dzinogona kutadza kusimukira nenzira inonwisa mvura.
Ichokwadiwo kana nyika dzosangana seizvozvi, patiri kutangira pakasiyana-siyana uyezve zvatinokwanisa zvakasiyana-siyana. Nekusiyana kwatakaita ikoko, takanyatsoshanda zvakanaka, vakasarira mbichana vaya panyika dzese dzeSADC vanoonawo mukana wokusumukira. Avo vakasumukirawo kare vanenge vachibatsirawo vamwe nokuvasumudza, ivo vachisimukawo zvekare.
African Development Bank inoti SADC zvisinei nekupfuma kwayo muzvicherwa nezvimwe zviwanikwa, ine zvikamu makumi matatu chete kubva muzana muupfumi hwedunhu rese reAfrica. Musangano weSADC Industrialization Week uyu wakavambwa mugore ra2018 nedonzo rekukurudzira kudyidzana kwemabhizimusi enyika dzekuchamhembe kweAfrica. Musangano uyu unoshandiswa mukugadzira hwaro hwekuzoitwa kwemusangano mukuru wevatungamiri venyika dziri muSADC weSADC Heads of State Summit. Gore rino, musangano weSADC Heads of State Summit uri kuitirwa muZimbabwe mwedzi unouya, uye uchaona Zimbabwe ichipiwa jana rekuva sachigaro weSADC kwemwedzi gumi nemiviri inotevera. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.